vabereki vaifunga kuti mwana akutamba kuti inini ndaigona chikoro kana nanhasi handisi munhu akapusa sitereki saka iwai pavanda vakanzwa ndichiti ndoda kutengerwa mutare vaingoti it's a passing passion yanguyo ticha kufunga mwana
Veruzhinji vari kutambira nasei nemumhanzi wako.
Yeah, music yedu iri kutambirwa zvakanaka. A lot of people tingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti masongs edu andiconvince kuti usongo hombe ndeipi.
Vaunotiwa vanhuvo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani.
Kusinga kunobva muvanhu vanokutsigira ende vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana uchitangawo kuridza gitare pane vanhu vaitondi inkarejawo mwezi iyoyo yaunenge uchiita pane munhu anoda chekuti zvinogona kubuda zvinogona kufamba kwozoita ende unonida vanhu vanokusungisa ava zvakasiyana siyana madifferent stages emusic kumashure omo vamutukudzi vaindisungisawo kuti amwanangu chinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there are people like Sawirongo ainzi Benson Mukwende aindiinkarejawo kuti ndidzidzire gitare rake saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano those things then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa.
Aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare Ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa.
Nekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare Ngaruwande Rugare Rugare mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare Ngaruwande
Ngatiunganidza pano nababa Sarungano Ngatiungana pano mwari mutirangarire
Ufamba kuchengetwa inyasha dzedenga atigone kurarama pasina tisine rugare Sarungano wauyawo pano anokumbira rugare vemamata varipo pano vanokumbira rugare Rugare Ngaruwande
Tichabva mumwanda mumwe baba tichienda kumatongo kwatinobva mutirangarire nanai nai baba mudzimba uko kwatinobva
Rugare Ngaruwande Rugare Ngaruwande
Come on.